Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvekare manera nhasi uri musi wesvondo kukadzi 11/2018. Makaterera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance unoita musangano wawo kumasvingo. Vanhu vechitungwiza vonyunyuta nokupasirwa dzimba. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekuchitungwiza vanoti vave kufema mushure mekunge matare amisa kanzuru yechitungwiza kuputsa dzemba dzavo. Vagari ava vakabatsirwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Gweta riri kumiririra vamwe vevagari ava vamarufu mandevere vatikanzuro yange yapa vagari kusvika nhasi kuti vabude mudzimba idzi, asi dare rakaramba kutambira izvi kuti zvienderere mberi.
Saka tine maclients edu ekuchitungwiza vanga vachifanira kuputsirwa dzimba dzavo mangwana svondo. Vakauya kwatiri ndokubva taenda kudare rekuchitungwiza rekumagistrate court. Tine chikumbiro zvekuti zvekuputswa kwedzimba izvi ngazvimbomiswa, nekuti bumbiro redu remitemo idzva haribvumidze kuputswa kwedzimba pasina chibvumiro chekudare. Izvi takambozviita futi gore ra2014 chitungwiza municipality zvakare yada kuputsira vanhu dzimba, dare rekuchitungwiza rikati hazvibvumidzwe. Dare rekuhaikoti futi zveragara riri kuramba richitaura kuti hazvibvumidzwe kuputsira vanhu dzimba pasina chibvumiro chedare. Saka nezuro mukuru wedare wekuchitungwiza vamapfumo vakamisazve kuputsa kwedzimba dzemuchitungwiza dzevanhu vakaenda kuda.
Vamandevere vati vanoshamiswa zvikuru nemaitiro ekanzuro inoda kuomesera vagari ichishandisa mitemo inotyora bumbiro remitemo yenyika.
Vari kushandisa mutemo umwe wavari kuti wakagadzirwa munana Smith mugore ra1979. Ndo mutemo wavari kuda kusevenzesa iwoyo. Havasi kuda kusevenzesa mutemo wataka gadzira hizi seva nwe Zimbabwe tose mugorera 2013 rinomisa kupuswa kwe Zimbabwe pasina mvumiro yedare. Saka ndizivi kuti mtemo waka gadzira na Smith waka kushina kudari kere mtemo wataka gadzira hizi seva nwe Zimbabwe tose takabatana mugorera 2013.
Momo wagari wane dzimba dzirikuda kuputswa nekanzuro yechitungwiza amai nometa saumani vati vanoshamiswa zvikuru kuti sei kanzuro ichirega vagari vachivaka kusvika pakumisa dzimba kana nzvimbo yakatorwa zvisiri pamutemo.
Panyaya yekupwanyirwa like chezvinezvi tine vana vadiki vamwe vane ma 1 month vamwe vakabva zvara maimhanje inzitone mwana 3 years. I'm pregnant. Dine operation. Ukanaiwa. Wakutanga kurwara. Plus my properties. Anenga chinaiwa. Neku kutuzo ma recover. Kana kwekuenda right now at tomborina. Wutune ezunezu nungo shimani kizira. Kakurarama. That's why it's not wangu to manage. Kuvaka this. Itakawaka ma 3 months. It's not fair. Because time yes ya takawaka. At least kanoka mupuwa notice kuti time yao like pauri kuvaka apa ite kana kuti dera sina kumbotambira mari dzedu dzine was like now takambobadira ma $140 vachitambira mari dzodzo. At least dai tisina kubvira tabhadhara ndo same futi vanhu vava kuti vakuda kutipwanyira vakambotambira mari dzedu.
Mumwe mugari Varois Kamusati vanga vasingazive kuti vakatengeserwa nzvimbo yekuvaka zvisiri pamutemo. Vakamusati vati vakawana nzvimbo iyi kubva kucooperative inonzi From Glory to Glory.
Ndakazongoshamisika kungoona paiswa issue munewspaper yekuti tikutimurishwa dzimba idzi. Saka pandikangoona atikuiona kana tongo anasira ave settled. Saka ndakazongotsva kuti bata ndione kuti ngabatsirwa sei. Chichagona kumiriro kuti sapazirona. So inongonzi zvungodzi pamakagara papa pari illegal. Dziri pani cooperative tikajoina. Saka tengobadira badira mari dzedu. Tikatoona kuti takapigiro pigiro zvikanzi. Namba yako iyi ndiyo yakati namba yako ndiyo yakati. Ndokuti tanga kutoona. Ku vakuru vacho vecooperative vati vari linked nechi ne council. Like izvezvi vana. Wana kuti achazenda sei kuchikoro kuchikoro which means ndakabvisa baba kana uno kuchikoro zvine zvakuti mafira nekuti peyo nepekugara plus mvura niyo zvizvugona nafita pesingana nekubasa bose handikasiye mumuviri iri panze zvazvine zvavafita futi kana unobasa unoimbi senzera.
Mukuru wechitungwiza and Manyame Residents Association vaMavelas Kumalo vatiwo vari kushamiswa kuti dzimba dzakavakwa muna 2014 dzavakuda kuputswa muna 2018 zvisinei nekuti kanzuro yakatombobhadharisa vagara vamari yekugadzirisa kuti dzimba dzavo dzive dziri pamutemo mukanzuro iyi.
Ya vanhu vakatanga kuvaka muna 2013 vamwe 2014. Saka zviri kutotishamisawo isusu kuti sei kanzuro yanechido chekuda kupunza dzimba idzi izvozvi muna 2018 yambenge yakanyarara pese apa. Saka ndo zvimwe zvikonzero zvakaita kuti timhanye kudare nekuti kanzu yenge iripo ichiona dzimwe dzimba dzacho dziri padyo nemugwagwa pahighway pekuti pavanopfuura nguva nenguva nemota dzavo vachidrive vanenge vachitoona dzimba idzi. Vagara vakatengeserwa mastands aya nehousing cooperative inonzi Glory to Glory and vamwe vacho vakazotodaidzwawo nekanzu yechitungwiza kuti uyai nemapepa yenyu tiregularize dzimba dzenyu vakanobhadhara ma $143 ainzi emaregularization nemaservices.
Studio 7 haina kunzwa divi rekanzuro yechitungwiza asi nyaya yekuputswa kwedzimba iyi iri kupinda mudare rekuchitungwiza musi wa13 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokuendesai kuna Evans Zininga kwaanotipa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazuwa iwa tereriwe Studio 7 ndadzoka zvakare shondo rino nechirongwa cheve chidiki chatino gara tichuya nacho shondo rega rega tichitarisa zviri kuitika munyika yeZimbabwe nekunze mune vechidiki vakasiyana siyana. Taita rombo rakanaka nhasi kuti tabata mumwe wechidiki ari mune zvematongerwo enyika vari mubato reMDC mukoma vanonzi Professor Mapembere. Tichanzwa nhasi vachinyatsotudza mazita avo chaivo chaivo nezvavari kuita nebasa ravari kuita mukufambisa nyaya dzavo. Mukoma, zviri kudii?
Mukoma, zviri kufamba makadizvo.
Aiwa,
vanhu,
muoni manje zvabva zvaita zvakanaka. Tinongonzwa kazvichingonzi Professor, Professor. Isu toda manje kuti vatereri vanzwe kuti chairo chairo ndiani repachitupa.
Aya, mukoma, repachitupa ndiroro chairo chairo, ndinonzi Professor Mapembere.
Handiti maona manje, vamwe vanenge vachifunga kuti ndere madunhurirwa, hameno pamwe ndere chikoro, pamwe ndere zvakawanda wanda zvinotika dai vanhu vanobva vaita sei, vaziva kuti zviri kumboenda nekupi. Tinonzwa mukoma muchitepfenyura, muchikanda zvamunoita, muchishambadza mazwi nemashoko nenzimbo, zvii muchidimbu zvamunenge muchiita izvo?
Inini patinenge tichikanda manzi nezvimbo paipa ndinozviti DJ Prof, kuna DJ Professor, ndinenge ndichikanda manzi neinformation kunyanya zvatinenge tichitarisira kuti sebato redu kuinformation department uko kunge vachibudisawo information yakaita seiyoyo. Ndofunga kana mukanzwa zvimwe zvezvinhu zvatinenge tichiita, vanhu vari kuzvitambira zvakanyanya, kunyanya vanenge vari muwhatsapp awa, ndomandinonyanya kuisa zvandinenge ndichiita izvozvo. Information yainge ndichipa vanhu maererano nechirongwa kana kuti neurongwa hunenge huripo pabato redu reMDC.
Saka munee muchitotepfenyura kaimi, muri nepfenyuro here mukoma?
Mukoma, nepfenyuro handisati ndava nayo, chipo chiri mumandiri. Inini ndinoshandisa chizvino zvino zvakaita semalaptop nemaspeakers. Saka ndinenge ndichishandisa malaptop nemaspeakers, ndakaisa equalizer palaptop pangu. Saka ndoi ndichishandisa izvozvo, ndichiita sei, ndichirekodha pafoni then ndozvipa kumagurupu emawhatsapp kuvanhu.
Saka zvamuri kuita izvi zviri kutambirika here kwese kwese, nekuti kune vamwe kavanopikisanawo nebato renyu ramunotsigirana naro, uyewo mubato renyu imomo mune vanopikisana pikisanawo vari pachavo vega ivavo, zvinofambidzana sei nebasa renyu ramuri kuita kuti rirambe richiendeka zvakanaka?
Mukoma, zvinenge zvinoitika ndezvokuti obvious panoitika chinhu, pane vanochitambira, kune vasingachitambiri. Asi mukuona kwangu inini zvandinoita zvinenge zvinotambirwa nevakawanda, ndingada kukutaurirai kuti pane even kana kune bato rezanupf vanotomboya kumainbox kwangu vachiti mukoma Professor, taita birthday redu panapa, saka tinoda kuti mutigadzirirewo chikanhangire kebirthday kekupemberera. Pane nhingi aita birthday, kana kuti panapa paita kamutambo katoda kukwezva mayuti akadai, toda kuti mutiitirawo kamwe kaaudio kanongopa information kumayuti. Asi ndichinyanya kusimbisa kunyanya kumusangano wedu weMDC, haiwa ndinopindwa nevanhu vakawanda kumainbox, vamwe vachitonditi chipindai kamunhepfenyuro Prof, vamwe vachiti mukoma manonoka kupinda munhepfenyuro, pane zviri kuitika. Saka handizorambi hangu ndichiita pese pese, ndinonyanya kuita zvinenge zvandinenge nakufunga kuti hanhasi ndiri pamudhu iri nani segai nditi. Sekutaura kunoku ndichangobva mukuita kaaudio kebirthday raonorable vice president vachamisa.
Ko, hamuna kutigadzirira nzwisa? Handidai yanga iripo tatombonzwa hombijani.
Haiwa mukoma, mukazondibata nekutai mukoma, ndinokutumirai.
Zvandinoita
manje nezvokuti zvandinenge ndarekodha ndochengetedza pasaidi kuitira kuti in future ndozomboti apa ndakadai munoziva kungoita kuteedza nhoroono.
Aiwa, muchatitumira tigozombokakandawo veruzhinji vanzwewo unyanzvi hwamuri kuita kwamuri ikoko. Zvino tikazvitarisa nerimwe divi totoona kuti hutori humhizhaka hwatoma muri uhu, rinogona kutova basa kairi rikatokurumbira zvikatobhadhara pataundi.
Ndo pane chishuviro changu mukoma, because ndakutaura kunoku ndakazvitanga ndofunga pava nemakore matatu adarika, ndikambotaura nevakuru vemusangano zvikange zvambonzi regaite zvese kuinformation department iko zvino izvi. Saka ndiri kuinvesti kwandiri ndokwandinozviitira zvangu saka ndiri kuno Cape Town ndokwanenge ndichizviitira.
Aiwa, ndinokutendai mukoma, nguva yedu ndoine majerasi yabva yakwana yatiperera, asi tichakutsvagai mune zvimwe zvirongwa tigoramba tichikurukura zvakare tichibetserana nekuonesana vechidiki vachidzidzawo nyika ichinzwawo zvari zviri kuitika kunze uko nai.
Ndinotenda mukoma, muve nezvakanaka.
Ayo, nemiwo mova nezuva rakanaka. Vateereri, tinokutendai zvakare svondo rino kuti mange muinesu muchirongwa chatange tichikurukura namukoma Profesa Mapembere vachititaurira nhau yavo yekutepfenyura yavari kuita vari kuchikoro kwavari vachitsigirana nezvematongerwo enyika. Tinokutendai nekunge muinesu muchirongwa. Mugodzoka zvakare svondo rinouya muchirongwa chevechidiki chamunounzirwa svondo rega rega neni Evans Zininga. Ndinokuonekai nemufaro ndichiti musare zvakanaka.
Mapato anopikisa ari pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance aita musangano kumasvingo nhasi. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu ataura navachamisa.
Halo, ngatingoti igaga ba munini zvina zvinovamira musha. Ora, ndoti vachamisa, mukatudzoti musangano wenyu wafamba sei wanhasi uyu?
Musangano wanhasi watifadza zvikuru pakuti vanhu vauya neuwandu hwavo mumamuse stadium. Angari magune marara makuwerere chaiwo kuti vanhu vanzwe riri kubva kuMDC Alliance inotungamirirwa napuresidendi vedu Dr. Richard Morgan Tsvangirai, vachinzwa mashoko echenjedzo, mashoko evandudzo, mashoko ekunongedza kwatiri kuenda. Asi chafadza ndechekuti zvataurwa nevakuru vese kubva kuna naprofesa Ncube, vana president Biti, vana Guchutu vese, vana Sakwinje veZanundonga nana vamutambara brigadier kusanganisira vetz, anga ari mashoko ekuvandudza kuti gwara redu ratatanga rinotofamba zvakanaka. Vanhu varamba kuenda kubuda mustadium mvura ichinaya, vakati mvura ingatoperera patiri. Tinotoda kunzwa mashoko chete ari kubva kubato reruzhinji kuboka remangwana, nekuti vari kuziva kuti gore rino tiri kutongopinda chete musarudzo izvi tichibudirira nemakwikwi uye nemutsindo mukuru.
Tiri kunzwawo kuti mataura kuti nyaya yekunetsana panyaya yeutungamiri ichagadziriswa kuti ndiani anofanobata chigaro sezvo vatsvangirai vari kusimbirwa nemuviri. Zviri kufamba sei pakugadzirisa nyaya?
Iyo inyaya iri pachena. Hakuna musoro unotema usingatsvakirwi mapiritsi kana kurapwa. Saka isati hai, kutema kwemusoro hakusi kuparara kwemutumbi. Inongova nyaya inogadzirika chete kuti zvinhu zvifambe, nekuti kumusoro uku kungagona kungokanganisika. Bhareta kugara musoro hazvire kuti wava musoro, vatungamiriri ibhareta chete. Saka isu tiri mabhareta eruzhinji. Naizvozvo kana tikakanganisa musangano, pane magadzisirwo aunoitwa. Ukaona bhareta rokanganisa musoro, kungoribvisa musoro haubvi. Saka ndonyaya yatatichitaura kuti pavhiki rinouya tichazama kugadzirisana. Zvanza zvinogezana, ibvi nomupindira gumbo rimwe chete toonesana vanhu kutunga denga hubatsirana. Kune rimwe haritsvanyinda ndoshoko ratatichipanana iroro. Saka tapa vimbiso kuvatsigiri, tikupa vimbiso kuvatsigiri nyika yose kuti aiwa, musatemwa nemusoro, musavhunduka. Musangano uri kufamba zvakanaka, chitima chiri kufamba zvakanaka, MDC Alliance iri kusimba, yadzika midzi, yachandira nyika yose. Vanhu vari kutsigira mufaro wakawanda, uye chiri kuitika ndechekuti patiri kuuya apa zano iri kutemwa nemusoro, iri kunzwa mutumbu, manyoka awanda, kuri kutya MDC Alliance. Saka zvose izvozvo ndozvatiri kuti zvinofanira kuti zviipe chimbi chimbi mukugadziriswa kwedambudziko ringava rinenge rapinda mumusangano.
Ko, ivo maikupe navamudzuri vauya here pamusangano?
Vamudzuri vanga varipo pamusangano vakazara zvikuru vachinzwawo shoko nokukaita zvakanaka. Maikupe hatina kuvaona, havasati vamboratidza kuti vangawanikwa mumasangano eAlliance. Saka chinhu chatiri kutovakokera kuti zvinhu zvizhinji zvinoda kuti tionesane kupangana mazano, kanarairanwa njere moto dzinogokedzanwa.
Manzwa umwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vachitaura nomutori wedu wenhau Blessing Zulu weStudio 7. Iko zvino tombochienda kunyaya yechitendero apo tichitaura nomutendi vaBernard Banda.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodi pasimba. Jesu simba rangu.
Ini ndinoita Bernard Banda, ndinogara muHarare, Zimbabwe. Ndiri murume ari married nevana vatatu. Ndakakurira mamutare, ndikazoya muHarare nebasa. Uyezve ndinopinda muchurch yeUnited Methodist. Ndiri memba akazara kumens fellowship kana kuti kuno kwetinoti vabvuu. Uye zvekare pamusoro pazvo muchurch medu ndinoparidza. Ndiri authorized local preacher muparidzi. Ndinotenderwa kuparidza all over machurch medu. Ndakatanga kuparidza muchurch medu 1996 officially ndidaro. Ndichiri mamutare. Ndikatenderwa muZimbabwe muno mese, ndaenda kusouth Africa, Botswana and Zambia as well. Paridza ndinoshabikisa zvikuru nechurch kushumira, especially kubatsira kuchurch yaakuita kakudzika paafrica. Unoziva machurch edu akanga aisapotwa especially nemamissionaries. Eumwe wanhu anotumwa yerendena vakuru vechurch yedu ndichidaro.
Chamunonyatsofarira mubasa renyu ramunoita iri chii?
Chikuru kuona number one kuwa involved muchurch iri established ine maroots anoenda kubva kunana John Wesley pamakore iri kukura itingati yakura taicelebrate 117 years na 2014 chinondifadza chikuru kusevha muchurch mangu number one. Number two chinondifadza kuparidza kudai zvikuona upenyu hwevanhu huchishanduka especially vanhu vachiresponda kushumira kwatinenge tichiita zvekuti vanhu vacho vachirivisirachechi vari vega kutora responsibility yekurisa chech uye upenyu hwevanhu huchishanduka kupona munhu uchibva kubva mukurasika. Ini noo ndakanga ndakarasikawo ndisiri mupengu ndisiri mukristu ndikatende kuna Jesu asika ndakaparidzirwawo 1994 ndikatendeukawo. So ndinofara kuonawo munhu achiitawo zvandakaita kana kuti kuchishona tokudzira bandiko rezvandakaitirwawo kunovamutamuvaonocheza zvandakaonawo zvekare.
Mamwe mabasa amunoita nevamwe vatendi akaita saapi uyezve nguva munoiwana kupi imwi muchishanda rimwe basa?
Takanakira chechi yedu haufaniri kunge uri full time imomo. Kune vafundisi vese vari full time but inini nguva ndinoiona one nekuti ndinozviriritira ndinoitawo mabasa emaoko angu ndega uye ndinoita paside ndega. But kudzoka pamubvunzo wamatanga kubvunza kuti tinozvifambisa sei tinoshanda sei nevamwe chechi yedu ine vanhu vakawanda inoempower vanhu vakawanda kuti ingachita zvakasiyanasiyana muchechi. So tinokooparira like kachechi pandinopinda tine vaparidzi vakawanda uye zvekare inini ndirimwe waparidzi but on top of that ine responsibility takapuwa yemwe munamato unoitwa pachechi penu unounza vanhu vakasiyana-siyana unonzi morning encounter yekuti vanhu makuseni vasati enda kumabasa vanouya for at least 2 hours from 5 to around 7 vachimbozvinamatira. So ndinofara kushanda nevamwe nekuti zvinobatsira kukurawo kwangu chionawo uchichallengewa nevamwe. But more importantly given environment iri muZimbabwe nekudzongoona kwakaita zvinhu nguva kazhinji unogona kuiona for instance inini personally nguva ndinoona pakuti ndinorana bible study yangu ndinoita ndega zvangu.
Nenyaya yebible study mungatitaurirawo kuti munoifambisa sei, chii chinoitika pa uyezve munozvita kangani pavhiki?
Bible study yangu ndakaitanga 10 years ago 2008 wari tingori vanhu 4. So idea yangu ndeyekuti ndinoitinini topical bible study ndakaitanga ndaona kuti for me ndakamuvha namwari ndidaro ndakasundwa namwari kuti ndiinzevedi zvakadaro ndaona gepe randakaona kuti vanhu vazhinji vari kustadha tinoti mabhuku kuti vanobata bhuku raRomans vanobata bhuku rakasire mubhaibheri vachistadha chapter by chapter verse by verse. Pandakaona kuti times macertain topic hazizobati tarani seni ndakachidisa zvezvino kajanitange yangu iri epic unit inotarisa matopic tinotanga topic gore yese tobata certain topic one topic toibata exhaustively svakaipedza. So ndinorana ndini 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 nekati visionari wakaitanga tichiriwa tiri mosi 4-5 people izvozvo taakuita 80-100 people anouya generally ma working class vanonga zvibva kumabasa nekuti tinomita every Monday muharare muno mumucbd kanonzi kapresbyterian church.
Makambonetseka zvikuru here mukaora mwoyo uye zvesimba makazoriwa naro kupi kuti murambe muchienda mberi muchibatsira munhu anenge auya kwamuri?
Chakanakira chikristu kuzvikuru sei nichida kubatsira munhu zviri based upon ukama hwako namwari nekunzwisa kuti mwari vane simba rose ende munhu wese seni ndikaparidza kana kushumira kana kubatsira vanhu obviously tine tinotiya spiritual banner inoitwa nemunhu wese. Saka number one unodawo kumbodzoka kumashure woona kuti ndabatsira vanhu nguva yakareba inini wacho ndaakuda kundobatsirwawo ndopanouya wai ndichienda kuchurch na ndomboendawo kuchurch kwangu ndonzwawo mwachiparidzawo uye ndinandoti matestimony counselors angu vanhu vandinoripota tondinoende nichiti mazuva ano zvinhu zvakada ini kesi ndinoita ndinoita kutia ndine situation yandafesa yaita kakundoomera ebit airipoti tothem ndine several wamwari muchurch medu wamasuri muchurch medu as well because tii tinobhiliva in the body of Christ. So zvikadaro ndinochenda kuonawo mumhutoondipoadvi especially vari senior ndine vanhu vandingati vaatoni vanonga achita kuti vane 45 years vachiparidza 35 years vachiparidza so vane bit of experience zvoso ndinochizvunza ndobatsirwa then wondinamatirawo zvekare empowerme wondipawo advice taiva kana yakadai nyaya inobai kana yakadai nyaya inobai otherwise haungazivi zvose.
Tinotenda mutendi Bernard Banda weUnited Methodist Church muHarare. Tinoimba muchange muine susvondo rinouya apo tichikunzirai dzimwe nyaya dzezvechitendero. Mutungamiri wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti vari kuenderera mberi nechirongwa chekukurudzira vechidiki kuti vaende kunovhota kana sarudzo dzatanga kunyange chirongwa chemop up exercise chakapera svondo rino. VaMaduku vanoti zvakakosha kuti vechidiki vawanikwe vachishandisa kodzero yavo yekuvhota sezvo varivo vari kutarisana nematambudziko akawanda munyika pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 navaMaduku pamusoro penyaya iyi.
Aitwe Platform for Youth Development saka programu idacharamba achienderera kunyange mop-up exercise yezek yakapera musi wa8 izvo zvirongwa zvedu zviri kuramba zvichienderera mberi musi wa15 tinenge tiri kwavheneka musi wa16 tiri kungaoni musi wa17 tinenge tiri pachechechedu tiende zvakare kwamutena musi wa24 tinenge tiri zvekuchipinge musi wa21 kwatiriita road show. Zvirongwa izvi tiri kuzviita kuti tirambe tichikurudzira vechidiki kuti kunyange vaya vakaregista havasi kubva patiri nekuti tinoda kuti varambe vachiziva kuti kunyange vakapedza kuregista vanofanira kurambe vakabatwa kuti vazovhota zvakanaka uyezve kuti vatizive kuti pane vamwe vakasarira vasina kukwanisa kubatirwa nemop-up exercise kana kuti vasina kubatirwa neblitz tiramba tichiti kana taave navo vakati wandei tichavabatsira kuenda navo kunext nearest decision center. So far zvinhu zviri kufamba zvakanakisisa ende tiri kukurudzira vechidiki vese nevamwewo vese vangadai vachii vechidiki kuti hapana umwe mukana uchauya zvekuti muregiste kuvhota muzovhota nekuti hazvizikani kamwe kuchazoyava muri kutarisira kuti iye ndiye amuda kuvhotera pamwe achauya.
Zvakakosha sei kuti vechidiki vawanikwe vachienderera mberi muchivadzidzisa kuti vazokwanisa kuwanikwa vachivhota musarudzo ichauya?
Ukatarisa history yezimbabwe manumbers evechidiki aina jesa anga ari madikidiki pane chimwe chinhambo 11% kana 13% havana kumbopfuura 18% asi noziva kuti ramangwana neranhasi kuti rienderere mberi kunge vechidiki vachikwanisa kuoneka vachiparisa nekuti kana wavhota unokwanisa kuti kune munhu wawakavhotera kanzela kana mp kana president uvabvunzurudze kuti apa zviri kufamba sei uye uvaudzewo zvaunotarisira nekuti vechidiki ndo vane zvinhu zvavari kuchema chema zvakawanda zvakafanira nyaya dzemabasa kana nyaya dzebudiriro vacha sei nezvimiraramo yavo yataka ndinofungira vechidiki kuti vakwanise kunge vaine voisi kuti vakwanise kunzwika vakwanise kuremeredza kunge vakaregista kuvhota nekuti vanotiungamirira nyika vazhinji vacho mapoliticians vanotoremekedza munhu anokwanisa kuvabvisa pazvigaro kana kuvaisa pazvigaro. Saka ndinoona sekuti zvise kufamba kwatiriita nenyaya yedu yekuregista iyi vechidiki kana vaaregistad semavhoters vanenge vaane mukana wakakura wekuinfluenza zviri kufambira mberi munharaunda dzavo kunyange kuti kuzvikoro kuri kufamba sei kumadhibha kuri kufamba sei munyika kanzira ari kufamba sei vanenge vaane simba. simba iroro uye vanenge vakuremekedzwa kupfuura vari kuitwa vari nhasi.
Avo vange vari mutungamiri wesangano re-Platform for Youth Development vaClaris Maduku vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye vari kuChipinge. Sezvo nguva yedu yapera, tinokuenekai nomufaro, tichazokuonai zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.